Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakawanda vakanga vasati vanyoresa kuvhota vochema-chema nekukundikana kwavo kunyoresa apo zuva ranhasi ranga riri rekupedzisira kunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Vadzidzi vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora madziro ezvivakwa zvehurumende muHarare votarisana nekupotsa mazamanishoni avo nemuvhuro unouya. Varimi vanochengeta mombe dzemukaka voshanda pamwe nehurumende nevanogadzira zvigadzirwa zvinobva mukaka pakuderedza dambudziko rekusvibiswa kwemamiriro ekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakanga vakanonoka kunyoresa kuvhota vachiverengera vaswera vachichema nekusafamba kwemitsetse muzuva ranhasi iro rinova rangarire kupedzisira kuti vanhu vanyorese kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza 2023. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vakareva pavakati mberengera yakarinza mbuya nenzara. Izvi ndizvo zvaonekwa nhasi munzvimbo dzakawanda mumadhorobha nekumaruwa kwanga kuchinyoreswa kuvhota, uko vanhu vabuda vakawanda zvikuru kuti vaedze kushandisa mukana uyu kuitira kuzovhota, asi vakawanda vavo vachikundikana. Muzvare Precious Nyatondo, mugari wekusouthly park, avo vari kuda kuvhota kekutanga vanoti izuva ravo repiri vachiedza kunyoresa kuvhota uye vanyunyuta zvikuru nokunonoka kubatsirwa.
Senzvanisizoti zvinozofamba sei tizokufanisa kubatsirwa nguvai. Apa tauya nevamwe vano vechikoro varida kuregister of fitness rakarubva kuchikoro. Nhasi futi havasina nhasi havasati vabatsirwa.
Izvi zvatsinhirwawo navamunyaradzi ofisi vekuHighfield East, avo vatiwo zvisinei kuti vaive vakanyoresa kuvhota mumashure vakawana zita ravo risimo mugwaro ravavhoti vakanzi vatangise kunyoresa. Vatafadzwa Kamidzi, mumwe wevanhu vanga vachikurudzira vechidiki kuti vandonyoresa kunovhota, vati shuviro yavo ndeyekuti vekunyoresa kuvhota vangogara vachishandira kumisha inogara veruzhinji nguva dzose.
Kuregisa kuvhota masenda zingangogara decentralized kubva kudhara, kwete kwekuti chidimbu nechidimbu 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 sezvataka experience from kubva pakapera sadzi ya 2018 kusvika pane sarudza yanhasi.
Kanzura Ward 16 muHarare vaDenford Ngadziore veTCCC, avo vanga vachitenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana, vaudza Studio 7 kuti ongororo yavo inoratidza kuti mishina nevashandi veZimbabwe Electoral Commission vanga iri mishoma zvichienzaniswa neuwandu hwevanoda kunyoresa kuvhota.
Vanji pano vauya na 5 AM, they are still here. Vamwe vasiswa, vamwe vasati, but nyaya yekuti munhu anotomirira wechidiki achimirira kubva na 5 AM svika izve zvakamira zvoratidza kuti tiri kuenda kune chiedza vari kuziva nyika yaoma.
Nyanzvi mune zvesarudzo vaSolomon Bobosibhunu vaudzawo Studio 7 kuti uwandu hwevanhu kunzvimbo dzekunyoresa inyaya yekuti ndiro zuva rekupedzisira, vakati zvinogona kunge zvaremera zeka.
Kunge vanhu vozomhanya panguva imwe chete zvinogona kuita kuti basa rireme kune veelectoral commission. commission vanenge vachiregister vacho zvoita zvekare kuti material planning yekuti material inge iri available inge ichinetsei nekuti electoral commission inenge yakaplanawo kuti tinoendesa maforms aya pamwedzi wega wega asi kana vanhu vachizenge vauya vese nezuva rimwe chete kuri kuti material yoyo nedzimwe nguva ichaita shoma
vabobo sibun vayambirawo veruzhinji kuti vasatange vamirira kuti mutungamiriri wenyika atare zuva resarudzo kuti vazonyoresa kuvhota vachiti vanhu vangadai vakatorawo mukana wemakore mashanu apfuura kuti vange vachipinda mugwaro revavhoti
pane inonzi continuous voter registration kuri kuti zuva nezuva roga roga rinoendwa kubasa munyika yezimbabwe electoral commission inenge ichiregista vanhu
mutevedzeri wasachigaro vezek commissioner Rodney Kiwa vaudza studio 7 kuti vange vari mumusangano uye vaizotaura nesu kana vasununguka manheru tatadza kubata sachigaro vezek amai Priscilla Chigumba kana womukuru anoona nezvesarudzo mukomishini vautoi Leslie Gwana mutemo wesarudzo unoti mushure mekunge mutungamiriri wenyika azivisa zuva resarudzo vanhu vane mazuva maviri chete kuti vange vachinyoresa kuti vakwanise kupinda mugwaro revavhoti rinenge richizoshandiswa musarudzo dzegore iroro vamunangagwa vakazivisa nechitatu kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 nyamavhovhu nyika yose uye kana pakasawana anokunda musarudzo yemutungamiriri wenyika rirani inozoitwa musi wa2 gumiguru chirongwa chezek chekuti vanhu vatarise kana mazita vari mugwaro revavhoti chakaperawo nezuro asi veruzhinji pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachikurudzira komishini kuti iwedzere mazuva kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kutarisa mazita avo vanhu vakawanda vari kuchema chemawo kuti mazita avo haasi kuwanikwa mugwaro revavhoti izvo zvinonzi nevanoongorora nyaya dzesarudzo zvinogona kukanganisa mafambiro esarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Vadzidzi vashano vepa University of Zimbabwe avari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora madziro ezvivakwa zvehurumende muHarare vangangopotsa kunyora bvunzo dzavo idzo dziri kutanga nemusi wemuvhuro zuva ravanenge vari kumatare edzimhosva sezvo chikumbiro chavo chekutongwa vachibva kumba chiri kupikiswa nevachuchisi. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vadzidzi ava avo vanoti Emmanuel Sitima ane makore 24 ekuberekwa, Comfort Ncwekungosi Mpofu ane makore 22 ekuberekwa, Tawanda Benjamin Watadza ane makore 24 ekuberekwa, Lionel Andrew Madamombe ane makore 24 zvekare ekuberekwa naDarlington Chigwena ane makore 21 ekuberekwa vave nemazuva 10 nemapfumbamwe vari mutirongo uye vanzi vadzoke zvekare kumataredzi mhosva nemusi wemuvhuro unouya kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa. Vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro ichi vari kupomerwa mhosva yekuratidzira kwavakaita musi wa15 mwedzi wadarika kubudikidza nekunyora madziro edare reparamende nezvimwe zvivakwa zvehurumende mashoko ekuti mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa reCCC vaJob Sikala avo vari muhusungwa vanofanira kusunungurwa. Kunzwika kwechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kwazogumira panzira nhasi mushure mekunge mutongi wemudare raMajor Street arwara dare riri pakati nyaya ichibva yanzi idzoke mudare nemusi wemuvhuro unouya. Asi izvi zvinogona kureva kuti vadzidzi vashanu ava vangangotadza kunyora bvunzo dzavo sezvo bvunzo idzi dziri kutangawo musi wemuvhuro wavari kutarisirwa kunge vari mudare zvekare. Gweta revadzidzi ava vaDarlington Marange vati vane matanho avatora kuti vadzidzi ava vakwanise kunyora mazamanishoni avo.
Vadzidzi ava zvinoratidza kunge vachamisa maexams avo asi takaedza nekusogona semagweta avo takanyora kutsamba kuvakuru vemaprisons vekuHarare Remand kuti vakwanise vakomana ava kuti vanyore maexams avo vari mukati mema tanyora zveimwe tsamba tikaendesa kuUniversity of Zimbabwe tichikumbira kuti vakwanisire kuti vakomana vanyore bvunzo dzavo.
Mukuru wesangano rinomirira vadzidzi vepauniversity of Zimbabwe reStudent Representative Council vaAlan Chipoi vanoti kubva kuhurukuro dzavakaita nevakuru vechikoro ichi pane chivimbo chekuti vadzidzi ava vachakwanisa kunyora bvunzo dzavo.
Takazama nepatinogona kuita engage the authorities dzepauniversity of Zimbabwe zvazviri pachena kuti vanenge vakabvumidzwa kuti vanokwanisa kunyora because ikodzero dzavo dzeunga vachinyora maexams ivavavo sezvo vasati vabatwa nemhosva vachingori vapomerwi.
Vachipoi vawedzera vakati kuti vadzidzi ava vasabvumidzwa kunyora bvunzo dzavo zvingangokanganisa kubuda kwavo nezvibodzwa zvinonwisa mvura.
Zviri pachena kuti vana vatokanganiswa mukubuda kwavo because mazuva ese avagara vari mutirongo vasina mhosva yavakapara. Mazuva ekuti vanodai vakanga vari pamwe chete nevamwe vachidzidza vachiita zvidzidzo zvavo zvinokwanisa kunga zvakavabatsiridza.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru anoona nezvevadzidzi vepachikoro cheUZ vamunyaradzi Madambi kana mutevedzeri wavo sezvo vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi mutauriri werimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vaLennon Mazuru vanoti kuramba kuchisundirwa mberi kwemazuva ekunzwikwa kwenyaya yechikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba kunoratidza kuti matare ari kuda kuti vashanu ava vayaurire mujeri.
Sanhasi manda maita zvokwadi zvokwadi havana kana umbowo kana chiichazvo chava kupomera vakomana vedu ava. Ndosa maona zvazonzi magistrate anzi arwa. Inhava yekuti havasi kungodaivo kuti vakomana vedu vabude.
Kunyange mutauriri wemajeri eZimbabwe Prisons and Correctional Services Muzvare Meya Kanyezi vanga vavimbisa Studio 7 kuti vachatipa divi ravo pamamiriro akaita nyaya yevadzidzi ava havana kuzozadzisa vimbiso yavo. Imwe nyanzvi munyaya dzevechidiki isina kuda kudomwa nezita rayo yati vadzidzi vepaUZ ava vane kodzero yekuwaniswa mukana wekunyora bvunzo dzavo.
Takatarisa ivo vemuzvitorongo iPrisons and Correctional Services. Muono wavo hausi wekutongera munhu rufu asi wekuvandudza upenyu nemunhu. Saka tinoona kuti vakawana bvunzo dzavo vanokwanisa kunge vachinge vawana kodzero dzavo dzaremekedzwa.
Magwete evadzidzi vepaUZ ava anoti ane tarisiro yekuti vhiki rinouya vadzidzi ava vachabvumidzwa kutongwa vachibva kumba kana vana muchuchisi vakaitawo basa ravo nemazvo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Varimi vanochengeta mombe dzemukaka vave kushanda pamwe nehurumende nevemakambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka pakuderedza kukanganiswa kwemamiriro ekunze kana kuti greenhouse gas emissions muchirungu, uko kunonzi kwanyanya muchikamu chekurima ichi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Amai Agnes Kwenda vanochengeta mombe dzemukaka papurazi ravo riri kunze kweguta reBulawayo, izvo vakatanga kuita mugore ra2019 vaine mombe imwe chete. Nekuratidza chido chavo chekusimudzira basa ravo, vakawana rutsigiro rwakavawanisa mhou shanu pasi pechirongwa chaitsigirwa nehurumende uye dzimwe shanu pasi pechirongwa chinotsigirwa nemubatanidzo wemakambani anogadzira zvigadzirwa zvinobva mumukaka weDairy Processors Association of Zimbabwe.
Vakatanga tichikama 15 liters chaidzo tichitakura nebhasikoro tichiendesa kune vana mazvikokota vanozouyisa mumushelfu. Tichitonyara tasvika ipapo zvino zvandine 15 liters yangu, mumwe une 60 liters, zvinofamba sei.
Papurazi raamai Kwenda ndipo paitirwa mabiko eFuel Day ekucherechedza zuva remukaka wemombe reWorld Dairy Day, iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa1 Chikumi kubva muna 2001. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rakatara zuva iri senzira kuratidza kukosha kwemukaka sechikafu chinobatsira kupedza nzara pasi rose. Amai Kwenda vanoti vanoziva chose nezvenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuti pane maonero ekuti mombe ndidzo zvipfuyo zvinochengetwa nevanhu zvinokonzera zvakanyanya dambudziko iri, sezvo dzichibudisa mweya wekufema unonzi methane uyewo dzichida mafuro ayo anobva mukutemwa kwemiti. Asi vanoti kwave neruzivo rwakawanda runoita kuti pave nenzira dzakasiyana-siyana dzinogona kubatsira kuderedza kana kudzivirira izvi.
Yese ndove yaitwa nemombe iri kushanda. Tinotora ndove yedu toisa mune chinonzi chibiodigester, chobika ndove iyoyo kobuda gasi. Gasi iroro ndo rinobikiswa pano papurazi. Saka zvese tinoshandisa. Vari kunyanyisa kutokanganisa nyaya yecarbon footprint. Pamwe mafactory aya ari kutogadzira mafertilizer.
Amaite Tendai Marecha ndiwo mukuru wesangano rembatanidzwa weDairy Processors Association of Zimbabwe, iro rinosanganisira makambani makuru akaita seDairy Board Zimbabwe, Den Dairy nemamwe ayo anogadzira zvidyiwa nezvinwiwa kubva mumukaka. Vanoti mubatanidzwa uyu uri kushanda pamwe nevarimi nehurumende mukuita zvose zvinobatsira kuti mukaka uwanikwe nenzira dzisinganyanyokanganisa mamiriro ekunze.
Mhou dzedu tirikuedza kuti dzikavandudzwa dzikati pamukaka wakati wandei pamhou imwe neimwe. Ndove yatinozoburitsa pamhou idzodzo tikazoida kuiti tione kuti saka lita rimwe chete remukaka ratiburitsira ndove yakawanda sei. Tinoona kuti lita remukaka riri kutiburitsira ndove shoma. Zvinozobva zvareva kuti kunyangwe iyo carbon footprint tirikutoedza zvachosewo kuti iderere.
Admore Waniwa ndo mushandi mukuru anoona nezvenyaya dzemukaka kana kuti chief dairy officer mubazi rezvekurima. Vawaniwa vanoti pari zvino munyika mune mombe dzemukaka dzinosvika zviuru makumi mana nezvinomwe kana kuti 47,000. Vanoti munyika munodyiwa mukaka unosvika marita mamiriyoni zana nemakumi matatu kana kuti 130 million liters pagore, uye gore rapera nyika yakawana marita mamiriyoni makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 million, vachiti vari kushanda pamwe chete kuedza kuti nyika iwane mukaka unoikwanira, asi zvichiitwa nenzira inobatsira kudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze.
Kukurudzira varimi vedu nevanobika mukaka vati vashandise nzira dzekuti vawedzere kugreen house effect, iya yatinoti green house effect pachirungu. Tiri kukurudzira kushandisa masolar energy, marenewable energy sources pavanoita basa ravo.
Zimbabwe nhengo yeEastern Southern Africa Dairy Association pamwe neInternational Dairy Federation uye mugore ra2016 yakasaina chibvumirano cheRotterdam Dairy Declaration, icho chinokoshesa kuti bandiko remukaka riite chikamu charowo pazvinangwa zvesustainable goals, izvo zvakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze, kupedza nzara uye kuve nemikana yakaenzana nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zviri kunedzana muSudan zvarwisana muguta guru reKhartoum usiku hwose kupinda muzuva ranhasi rechishanu mangwanani, mushure mekunge nhaurirano dzakanangana nekuunza runyararo nekusimudzira kufambiswa kwerubatsiro dzaparara zvasvitsa pakuti America ipe zvirango. Vagari vemuKhartoum neOdaman vati mauto asimudzira zvakare kurwisa achishandisa zvombo zvakawanda apo kurwisana kwaenderera mberi pasina chiratidzo chekuti chikwata chaari kurwisana nacho chingangodududza shure. Dare reSenate muAmerica rakavhota usiku hwemusi wechina kupasisa dano richasimudza chikwereti chehurumende chemari inoita $31.4 trillion chinobvumidzwa kukweretwa nehurumende kuti ikwanise kuramba ichibhadhara zvainoda kubhadhara. Nhengo 63 dzakatsigira danho iri, dzimwe 36 dzichiramba. Mutemo usina kwavakarerekera uyu wave kuenda kumutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti vaise runyoro rwavo. Vamwe varimi vedonje vanoti vave kufunga kurega kurima chirimwa ichi vachiti hachisi kubhadhara senguva yakare, uye varimi vanoti havapiwe zvikwanisiro sevarimi vechibage nezvimwe zvirimwa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nguva yakare varimi vedonje vaikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro sezvo donje raibhadhara zvakanaka. Nekufamba kwenguva, mutengo wedonje wakaramba uchidzika kusvikira nhasi zvekuti vamwe varimi vave kutotadza kana kuramba vachiririma. Mumwe murimi anorima donje kumacheke uye anoda kuzivikanwa savamusani anoti donje ravo riri kutengwa nemari iri pasi zvikuru zvave kuvatadzisa kuraramisa mhuri dzavo uye zvave kuvatadzisa kuramba vachiririma.
Kunyange fodya nezvimwe zvakadaro uchaona kuti varimi ava vari kuwana mari yakati wandei inova papundutso vokwanisa kuraramisa mhuri dzavo zvakati nakei, asi isu tiri kungoramba tichichema. Zvine izvozvi zvakonzeresa kuti isu tinge tichisvika pakuda kutora danho rekutorega kurima donje racho, nekuti kana zvaramba zvakadaro hationi chikonzero chatinoramba tichifira. Hatisi kuita zvinhu izvi nenyaya yekuti hatisi kuwirirana nevari kuti tirime donje, asi tiri kupushwa, tiri kusundwa, nekuti donje racho taririma hatisi kuwana pundutso.
Vamusani vanoti zvikaramba zvisingabhadhare saizvozvo vacharega kurima donje, vorima zvavo chibage chisingade mishonga yakawanda zvichienzaniswa nedonje.
Mhuri dzedu hatisi kukwanisa kudziraramisa nechikonzero chekuti mari iri kutengwa pakilogiramu yacho ishoma.
Mumwe murimi wedonje kumakonde mudunhu remashonaland west vakim gwatidzo vanoti zvikwanisiro zvekurima donje zvakawandisa zvekuti mutengo unofanirwa kunge uri pamusoro kwete mutengo wemasendi makumi mana ekuamerica pakirogiramu yedonje rinenge rapinda mudhii kusvika pamasendi makumi matanhatu ekuamerica pakirogiramu yedonje rinenge ranakisisa rapinda mugrade A kana kuti US 40 cents to US 60 cents pakirogiramu rimwe chete uri kutengwa nawo donje. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union, Vapo Zakaria, vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara mari yakawanda pamutengo wedonje uye kuyamura varimi vedonje nezvikwanisiro, kunyanya mishonga yekuuraya zvipukanana iyo inodhurira varimi. Mumwe wemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwe PGT, vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevarimi vedonje ndere kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Amai GT vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kunokonzera matambudziko akaita semhepo nechimvura mabwe izvo zvinoparadza donje parinenge richikura.
Kushomeka kwedonje kwawedzera pamusana peclimate change, apo donje rinokanganiswa nezuva, mhepo nekukukurwa kwevhu, chivhuramahwe zvichiwedzera nekunonoka kana kushayikwa kwemainputs, kunonoka kana kubhadharwa mari shoma, dhura kwezvokurimisa, kuwanda kwezvipukanana nekushayikwa kwemagenetically modified cotton cultivars, nekushayikwa kana kushomeka kweresearch zvichienderana neshanduko iriko munguva ino.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti bazi ravo rakapawo varimi vedonje zvikwanisiro sezvo vaine donzo rekuti hapana chirimwa chinofanirwa kusaririra kurimwa munyika. Vambasera vanoti vakawedzerawo mutengo kubva pamasenzi makumi matatu kusvika pamasenzi makumi matanhatu pakirogiramu yedonje rakanaka sekukwezva varimi kuti varime chirimwa ichi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti donje rinofanirwa kunhongwa zuva ratikwirei kusisina dova kuitira kuchengetedza kuti rigare rakachena, uye munhu anofanirwa kunhonga donje asingasanganisi rakachena nerakasviba, izvo zvavanoti zvinodzikisa unaku hwedonje zvozoderedza mitengo pamusika. Varimi vanokurudzirwawo kuisa donje riri pakati pemakirogiramu mazana maviri nemazana maviri nemakumi mashanu mubhera rimwe chete senzira yekuchengetedza donje rakanaka pamwe nemhodzi dzacho idzo dzinogadzirisa mafuta ekubikisa pamwe nechikafu chezvipfuyo. Hurumende inoita zvibvumirano nevarimi vedonje kuburikidza nekambani yeCotton Company of Zimbabwe kana kuti Kotko. Varimi vedonje vanga vachibhadharwawo nemari yemunyika pamusoro peyekuamerica yanga ichitengwa nayo donje pakirogiramu roga roga. Gokwe ndiro rimwe rematunhu anonyanya kurima donje munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling.
Muchirongwa chedu chema gitare chosondo rino tine hurukuro nemuimbi wechidzimai ari kunetsa mazuva ano Tammy Moyo uyo anoimba musambo werhythm and blues neafro jazz. Tammy akanga achishanya kuno kuAmerica mazuva apera uko akatandadza vana veZimbabwe pagungano reZim Expo. Ngatinzwe hurukuro yaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
From Zimbabwe, Harare.
Wakaimba dzimbo dzinonzana chii uye zvechii chakaita kuti ufunge kuti utange kuita zvekuimba izvi?
Ini ndakakura ndiri vabereki vaiita zvekuimba, vaifara zvekuimba. Baba vangu vaindiencourage ndiri mwana mudiki kuti ndirambe ndichipesuwa zvinoda moyo wangu nechipo chandakapiwa naMwari. So ndakatanga kuimba when I was 7. Ndakaimba nzeve dzekuti Kutera featuring Jah Fraser, A Beautiful featuring Takura na Zoba Don, Lay Down featuring Nasty O, but yamunoziva pamwe ndinoti kwandinova, kwandinova.
Vazhinji vabereki vakanzwa kuti mwana ada kuita zvekuimba, vamwe vanoti ndezveurombe, hazvizonzi mari mumba. Chii chaungataurirawo vamwe vabereki?
Ndongokurudzira vabereki kuti sapotai zvipo zvinenge zvapiwa vana venyu naMwari. You never know kuti munhu anopesera ava papi mangwana. Let's continue to support and nurture young talent. Mwari anokuzarurirai madhoo akawanda mukusapota chipo chaanenge apa munhu iyeye. So keep supporting. I'm a perfect example of mwana akarerwa nevabereki vaimusapota kusvikira ndisvike pano nhasi. Vabereki vangu variko pano muAmerica, first time yavo kuZim Expo, nekuda kwekuti vakandisapotawo nechipo chandinacho. So I encourage parents kuti rambai muchisapota zvipo zvevana venyu.
Chimbotiimbiraiwo kamwe karwuyo kekuvharisa.
Right, it was beautiful, Dojani, and it goes, baby, no, right now, you're beautiful, baby, no, right now, wakanake, wakanake.
In the same place, chilling with people with two faced, letting them take over my space, letting them run over my race, yeah, my race. Oh, 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 oh. Mano is telling you what to do and who you are. So you tell them straight on, mama raise me right now. Otherwise, no, Shandi, Shandi.
Manga muchinzwa kambo kanonzi wakanaka wakadaro kakaimbwa na Tammy Moyo aina Takura. Manzwa hurukuro yaitwa na Tammy Moyo achitaura ari kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu, tumirai namba dzenyu pa 001 202 465 0318. musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nezvechirongwa chekunyoresa kuvhota kune vanoda kuvhota kusarudzwa musarudzo dzegore rino, izvo chapetwa nhasi, uye gadziriro yemapato ezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakawanda vanokundikana kunyoresa kuvhota sezvo vakaita mberengera yaita kuti vakundikane kunge vachipinda muzuva ranhasi rekuvharwa kwekunyoresa kuvhota kune vachavhota gore rino. Vadzidzi vashanu vepaUniversity of Zimbabwe vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekunyora-nyora madziro muHarare votarisirwa kudzoka zvakare kudare nemuvhuro panotanga bvunzo dzekuyunivhesiti. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah.